Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 27, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chikuru chiri kutaura nevamembazi yatu ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini, zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha.
Rimwe zvesangano rinomiririra varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya.
Tiri kutarisira kuti izvozviite meshuwa kuti karensi inenge iri stable, toita meshuwa kuti izvo exchange rate inenge iri stable. Zvona izvozvo zviri kuti nyika yedu inge yakanaka pagore rinouya 2020.
Governor veReserve Bank of Zimbabwe vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amunotumira kuno kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni nhengo dzaro dzichienda kubasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange varayiridzi vange vachida kuenda kumabasa havakwanisi nokuti mari yemabhazi hapana. Mari Mwezuro, mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vakaudza Studio 7 kuti avaone varayiridzi vari musangano ravo vachienda kuzvikoro zvavanodzidzisa panovhurwa zvikoro gore rinouya pamusoro penyaya dzemihoro yavo. Atus inotivo ichaita musangano mukuru mwedzi unouya wandira kukurukura zvekuita panovhurwa zvikoro. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Boka raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richange richiita kongresi yayo musi wa9 January munzvimbo yeGweru, iyo kongresi yaimbotarisirwa kuitwa muna December ikazopostponwa.
Musangano uyu ndewei?
Ndopachasungwa zvisungo zvakaiwanda zvinoenderana nekuti kubva kuvhurwa kwezvikoro tisange tichiita sei. Chikuru chiri kutaurwa nevamembazi yatu ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini, zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha, asi mapuraizi achiramba achingoita mupengo achienda, isu mari yedu ichiramba iri pasi, zvaita kuti tidzikire tiite urombo hwakanyanyisa hunoshungurudza. Saka ndo chisungo chikuru chiripo.
Sevarayiridzi, chii chamunotarisira mugore idzva sezvo hurumende ichitadza kuwirana nemi?
Tichitarisirawo kuti kutanga kwegore zvakare tichange tiinewo matsvagurudzo dzatinoda kuita dzekuona kuvhiringwa kwaitwa nyaya yedzidzo yedu nenyaya yemaustrict measures yavamuturi mwoyo, iyo zvaakuoneka kuti zvikoro zviri kuparara, muzvipatara zviri kuparara, asi toda kuti timboitawo tsvakurudzo tichazoona kuti pakubva pazvatanga education yedu yaparara kusvika papi, tichionawo ndezvipi zvingaitwe kuti education yedu idzokere payanga iri.
Pane chamati maudza hurumende here maererano nenyaya dzenyu dziri kutadza kugadziriswa nehurumende?
Tinobva tichikurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu kuitira kuti vadzidzisi vakwanise kudzokerawo kuzvikoro panovhurwa zvikoro, vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza iyo nenguva yakatikoshera sevarayiridzi.
Mutungamiriri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gavana vebanga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vanoti kunyangwa zvegore rino ra 2019 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe, vanoshuvira kuti gore rinouya ra 2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangula vanoti kuti zviitike, nyika inofanirwa kunge iine ichigadzira zvinotengeswa kunze kuitira kuti nyika iwane mari yekunze. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra 2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo yenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagara ichichema chema kuti iri mumatambudziko airi nhasi nekuda kwezvirango zvainoiti zvakatemerwa nyika. Ngatinzwe Dr. Mangula vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Despite the difficulties that we had in 2019, we hope with 2020 toenda tine rubaviro rwekuti zvinhu zvakanaka. Tiri kutarisira kuti izvo tiite meshua kuti our currency inonge iri stable, toita meshua kuti izvo exchange inonge iri stable.
Etingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga?
Dzokutanga jonga sematatati mazuva ose mari kutinga inesimba kunga tichiprodusa zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Chechipiri tokuti tingatine unit of purpose, tine social cohesion, nekuti mari simba remari rinoreflecta izvo zvinhu zviri izvozvo. Chekutanga, muri kupozi zvakawanda sei, tirikuzvifida here kana kuti tirikungotenga zvekuimporta, kana kuti tushamwe chete semuzimbabwe yedu. Are we showing love? Most of this Christmas period, Christmas is about love, is about the family. It's about one people, one country. And as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So whereas people look at the only people who are bring, and you're going to change it. And produce as much as possible. We need to show love to each other. We need to share the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's looking at money as a symptom of what is not there.
Etakanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri, you also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector. Between Mare, a formal sector, my bank, in the informal sector. You got trapped, you go, I got to go my bank. So that's what you are saying, Guti. Mare, with the circulation, to form the formalize the informal sector. The formal sector, that's what you call economic principles. So what you are saying, there's a banana, I think I'm not doing no division, that we are with a unit of purpose. It was made one issue, but the same shared division. That's what you are praying for this Christmas.
Avo vanga vari gavana veReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vari parunare neStudio. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zvinoti hazvina kukwanisa kuenda kumusha kunopemberera zororo reKrisimisi pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Vamwe ndivo vanoti vakatadza kuenda kumusha nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Akawanda vataura neStudio 7 vanoti kukundikana kwavo kuenda kumusha kwakaita kuti zuva reKrisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vasilangwa neNcube, nhengo yebato rinopikisa hurumende reFree Zim Congress, vanoti kuenda kuzororo reKrisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana need the good to have nothing get changed with Zimbabwe to do trend of Christmas because timing yeah Christmas it time you can give an wajifara nema families avo wajifara nema parents avo wajifara wajionana manesha mare wakanga waka kumana but let's repeat it with Zimbabwe general that kana mnujenda ku Christmas unenga wakuno batavano maoko kutine namu because of the political situation economic situation ilikufesa na nevano warikumusha ku Zimbabwe so kutoenda ku Zimbabwe panguwa ina yote kutono batavano maoko kunge kwa dofi wana kutu situation iliku Zimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting so that's why ndisina kuenda angu ku Christmas korerino because andini kutindino chemera wano nekuona situation ya wakura rama wari ilungu itiswa nevano maone
Va Barnabas Samriwo au vanobva kuweza vanoti kusagadzikana kwezvino munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Shamwari zvinhu zvakati wandifanike gore rino risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri maybe kune vamwe but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha because ndakaona kuti nozva gore rino risina kunyatsomira mushe mari yevana vari kuenda kuchikoro tine vana vari kuenda kuchikoro muna January vamwari kita form 5 vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha hey it's expensive because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekuti zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari dzevana vechikoro nokuti upenyu hwacho hwamazuva ano hwatiomei.
Asi kunyange hazvo vasamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Zvino tinoti takatumira magrocery takatumira chikafu zvinana mafuta nezvinonyanyo shaika kumusha uko zviri kunyanyo dhura zvokuti zvinenge zvakuzonzi maybe times 2 maprices emuno saka zvizhinji zvakaita main food stuffs tinotumirawo kumusha kuitira kuti zvitireruke nemari tinenge tichivatumira.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Ya ina ndakwanisa kuenda Christmas nekuti hama dzangu dzakawanda dziri kunoko saka ndakaona kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marivangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotikari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Nazvina kubira musheve yama tisiri vamwe tina kwasa kuya kumamisha pangu tikadai 3 days holiday ine Christmas party hatina kwasa ngetawa renyaya yekuti mega muri kuonawo zvinhu hazvina kumira mushe kumusha kwedu ive chero katumira mari inonzwa chinzi mari yaya yasvika so yakakatwa katwa chi so hatinange tichinzwisisawo kuti zvichange zvifamba sei paChristmas saka takasarudza kuti tichidyire Christmas tiri kunoko kuti tiunganidzawo mari dzemaschool fees kuitira vana muna January tozvo takaona senge zvakakosha.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva reKrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke mugano vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakarayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvino kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta motikari ari kunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano webike bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombo tarisa ziruma pepanau anasi. M Mukroniko mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti musi weChristmas vanhu vatatu vakafa vamwe makumi matatu nevashanu vakakuvara mutsaona dzakaitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanoti izvi zvasvitsa vanhu vakafa mutsaona dzepazororo iri pamakumi maviri nevana. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navanelson Chamisa uye vari mumiriri wezengeza muparamende vajacob Scala vakaita tsaona nemotikari yavo nezuro apo vakapinda pakati pemombe mumugwagwa vachiti mabasa evanhu vezanu PF anoda kuvauraya. NewZimbabwe.com yekare inoti hurumende iri kukurudzira vagai veupfu kuti vanyorese patsva kuitira kuti vaye vakachengeta upfu vahubudise. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei pa studio apa tananga wande ndokombiro kubvunza kuti pane pakaimbotaura zvema passport paya pachitaura kunzi ukatora passport uri kunze kwenyika whether ruku America, South Africa kana Botswana nedzimwe nyika painde 318 US vanhu vakabuda vachitaura kuti mari yakawandisa kudidi ndobva pazoita vaipindura vachitaura kuti no mari yawandisa nekuda kwekuti pano ngachida Korea Transport ichitakura zvino ndozvazvita kuti idhure ko chakunetsa kande chekuti kana ukaenda kuZimbabwe kwacho havasi kuchinja kubva pa 318 vari kungokuti 318 iyoyo US as long kana uchibva kunze kwenyu kweZimbabwe chete chii chakuitikapo nekuti mari yakasvika pa 318 mukabva muzvikonzero zvekuti itransport yazowanda Korea Transport nechichi ko zvino isizvo zvataita kugara zvekuti unokwanisa kutumira hama yako vari kusvika ikoko hama dzaidi vachitaurwa kunzi 318 iniwo ndatoendawo ikoko futi ndiyo dzimwe chete dzandataurwa kunzi 318 wedza wauya wega wedza waita sei chii chakuitika chitsotsika ichi because ndakanzwa kwachitaura kuti hanzi kana ukaenda kuZimbabwe uchiita wega uchiita yemesage i200 bond asi ukasvika kwa kuna chiri kuchinja vari kuramba vachingoti 318 US iyoyo izvozvo izvi ndatonzi ndatoenda kwenyu ndinobva kusouth africa but ndataurirwa mari yekunzi 4500 mari iri kunzi equivalent 318 US chii chiri kuitika tada kunzwisisa ipapo please mutibvunzirewo vanhu ava vekumapasipoti kuti chii chiri kuitika chitsotsi here kana kuti chii tingazonzwisisa zviri kuitika
ndotibatebate zvangu zvishoma shoma zvinotaurwa nevamwaya vedu vezanupf vanotaura vachiti echidiki ngavaiti maprojekt vasangode kushanda munhu angaite projekt asina kuwana capital here achibva kuchikoro totanga kutsvaka bhizinesi kake andanga atanga ashanda tagone kuwana capital zvavanotaura zvokunokwereta mari achibva kuchikoro haana chibatiso chaanogona kunoisa kubhenga achinolona mari ivi mapropozal anotaura kuti anyorwe anotonetsa ukainyora unogona kunzwa kunyora zvakanaka asi havakuudzi kuti unoinyora sei vanongoti ndiri nonyora proposa inonzwisisika saka zvinhu zvinotinetse zvinhu zvavanotaura inzira yekungoscrina vazhinji vachingoti takavhurira munhu wose mukana asi mukana wacho hausi pamunhu wose dangu vari pamunhu wose vaita zvinhu zviri pajekerere zvino zvavanotaura hazvigoni kuti munhu atange bhizinesi asina kana kuwana capital mwando angaitotaura zvekuti anhu akatengesa mota andanga atowana capital kudhara wanozotengesa moto utanga project yako efarming saka wakamu tungatanga unotengesa inform here kuchikoro saka zvinhu zvavanotaura ka zvinongoratidza kuti vanhu ava vanongoda kuguta kuri kwavo vachibata mayouth kumeso ndinotenda hangu
makadiniko wahwande ya rakwana zuva riya rataitaura ratamuzi zuva rakwanimirodi tiri kuti isu wahwande ravaiwo bhaibheri renyu mutore Jeremiah chapter 52 verse 31 kuenda pa 34 muzive kuti ndiani akaberekwa musi wa 25 nhasi. Number 2 ndoda kuti mutorewo bhaibheri renyu muverenge pana Vatongi chapter 3 muverenge vanhu kusvika kwainoguma kwese muchanzwisisa kuti vana vaisraeri vakanga vachirasika sei pamberi pamwari uye vachiita sei zvizvavaiita vachizvaisemesa jehovha mwari vachiraswa kupandwa kure pamusoro pemabasa anonyangadza avaiita. Chechitatu chokupedzesera ndechichi wahwande tine vanhu vakawanda vamunodaidza apa muchiti vafundisi hama dzangu
dzimwe hama zhinji dzinoti imi munoshona vamwe uye munozvidza makereke avamwe hatizvidze makereke hatina vatinomhura asi nhau iripo ndeyekuti wese vamunoti vafundi dzine nyunyeni dzinonzi aligned chichichichi makereke ese iwayo haana matemwari anonamata chikara mufananidzo wezvemhuka zvepanyika panapa chikara chakaindodyiswa kuti chinamatwe chikonzere wanoobserva Christmas wanoobserva Easter wanoobserva zviro zvakawanda zvine masaramusi zvisina ukama nokunamata mwari izvozvo ndo zvatinoramba kuti musatitaurire zvisina nebasa wachiuya wachititakarasima wachitaura nemiwo muchito wati vatungamiriri wafundisi vemakereke havasi vafundisi vemakereke asi kuti wakatoshata wanotsigirana nokunamatwa kwezvifananidzo imi kana musingarawi bhaibheri muchiita yekunzwa sezvandinoda kuteera muchiti makakurira padivi mukabatisisa dzidziso dzaana bhala
hai ndoda kungotaurawo panhau yekuti uyu chamisa uyu mbanhu uyu dai arambawo kuto dai azviramba zvehurumende yemubatanidzwa izvi zvehurumende yemubatanidzwa idhi kana wechidikwa ndino tinotenda chiinda nditaura ndiri kucape town kana kuti ngala
madini 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 ko wachama studio 7 ndiyo mhorosa yezvikunji iri makurokoto ravai makashinga noupenyu nokuzvibata mupindo mu2020 dazvo zvanhau dzakakura chaizvo ndinomhorosa vekwedu vese vokwagumbo vose ndikuva mhorosa ninani zvakanongera gumbo paari toti hepi hepi new yei kasikanana zvefadzi nejuri zvou ari kugara kumberengwa tenofu ndomhosa zvikuru handi kumutsvaka zvingaiti kana aiverenga wei audio andifonerewo please nditaure nezvuru wangu ndikuti uyaredi for kupinda mugore dzva here ndinofara zvikuru
ndinokwadzisa muhangu ndiri kurutenga unonzi kulimbigiya namai vangu ari kurutenga kulimbigiya vakamakanyambe vari parutenga palimbigiya ndinovakwazisa nevamwe vose varipo ndinovakwazisa nehama dzangu nevana vangu ndovakwazisa nevari kuno kujoni vana katishere ndovakwazisa kumesina ndovakwazisa nevari Joburg ndovakwazisa hama dzangu tikaira gwede makadini mose
makadiko wajonga toda kukwazisa vashamwari vese vestudio 7 chitaiwa mweyo necrismas yakanaka nenyuya yakanaka tiripozviri pacape town apa nonzi Colin Dumba toda kukwazisawo timu rangu rese riri kunoku randakarara naro tinotenda chirinda tozoendawo pacape town tozokwazisawo pamunina wangu James Dumba naprince Dumba tozoendawo padandi ndokwazisawo mudzara Dumba nevamwe vosewo toenda kwadj ukoko toakwazisawo nevamwe vese ndonzi Colin Dumba pacape town apa zvinhu zvakafamba mushe new year tendritese chita aiwa muve nenew year yakanaka hepi hepi new year
manzwa apfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu koimi munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano ravana chiremba redoctors without borders razivisa kuti harichaenderera mberi nokuedza kumisa kufararira kwechirwere cheebola mune rimwe guta mudr congo nekuti mauto ehurumende akapinda mumakamba munoshandira vana chiremba sezvo izvi zvichipunza chibvumirano chekuti vana chiremba vasave nedivi ravakarerekera munzvimbo dzavari kushanda vari mapurisa ehong kong anodzimura mhirishonga nezuro akapinda munzvimbo zhinji dzokutengesera achiedza kumisa kuratidzira akasunga vanhu vakawanda vange vachiratidzira kwemazuva matatu nemusi wechitatu vanoratidzira vakavhara migwagwa vakapasa zvitoro zvaifungidzirwa kuti ndezvevanhu vanotsigira hurumende vachipotsera mabhambu epeturo. Iko zvino regai tingotarisa kuti chii chiri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kuti vanhu vakatamba sei zororo rekisimusi uyezve kuti nhasi Boxing Day yakamira sei kunzvimbo dzakasiyana siyana nedzimbo dzakaita mukurumbira mugore rino. Nyasha, matsindikwa vativo vari kuda kunzwa chimbo chapoma dzore achitiye handicheuke.
Hallo mayadi.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi muri kupi?
Tiri kutindira kuti meri. Ndizina zvakadzati yakadzakwa.
Sei muri kudaro mu?
Vanga vari vanhu vanobara kwa yabasina mari.
Mabva makumbira imi kuti muda kunzwa poma dzore. Sei mafunga kuti mukumbira chimbo ichi?
Ndeke kuti handitoke kuzi hei ndanga yataona ya mawani.
Ehe, mungatsanangurere imwe nhamo yamakanyanyowana yanga yakaoma iro gore rinondeipi?
Kuyewa mari, mageti, mvura, mashokuti macho hamutopindikia.
Saka nhasi muri kuisei paBoxing Day kudai?
Takatogara hangu kuchokoemo mubeso wangu ndichitogadzira hangu foni yangu zvaizvi ndichitaidzaidzaidza nyaya yacho mari yacho iri kunetsa zvingaizvi.
Amotaura naGabriel chinoona ari paRustenburg paSouth Africa.
Pakadiko paRustenburg apo?
ParRustenburg pakunaka chose.
Ndechipi chimbo chakakufadza igore ra2019?
Muya misosekedze chakarohwa, chakarohwa mambo ditirere, vari kuuya nazvo number one kani.
Oh, chii chinokubatai parwiyo rwamambo ditirere?
Panyaya yekunzaya parumbo rwake rwekuti muya misosekedze apa veshi.
Ehe.
Zvinoratidza kuti kana vanhu vazhinji kana nguva yokuyasvika vanodaidza nyasha zvakanyanya.
Ehe.
Asi kana iri nguva yakumbonakisa heyi kunyanyisa varume ukaona kana izvo zvamuomera kurwara unonyanyisa kurangarira vana vake.
Ehe.
Hakudai tagara hedu tichirangarira vana vedu tisati tarwara bezvichiendeka. Boxing Day chakachaya, chakatochaya, tinotori pabasa izvozvo, pakatooma.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Pamaramba kisimusi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano rinomirira varairidzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro muna ndira gore rinouya. Gavhena vereserve bank of Zimbabwe Dr John Manguha vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvichinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nchiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda bakuvi